Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7.
Tishitete nyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu chikunguru 8 2022. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini dini jonga kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZI vaObet Masaraure vanosungwa zvakare nemapurisa manhero ano mushure mekunge vaenda kumapurisa uko vanga vashevedzwa. Sangano renhau repadande mutande reZim Live rinoti mapurisa maviri muHarare arohwa zvakaipisisa mushure mekukonzera kutsikwa kwemumwe murume achifa nekombi kuHigh Glen muHarare. Bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change rokurudzira vana veZimbabwe kuti vapfeke nhumbi dzeruvara rweyelo nhasi senzira yekutsigira nhengo dzaro 13 dziri muusungwa. Vamwe varimi mudunhu remashonaland west vochema chema nekutorerwa kwavanoti vari kuitwa chibage chavo neGMB. Inzwe mimwe emisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wesangano revarayiridzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZI vaObet Masaraure vanonzi vasungwa zvakare nemapurisa manhero ano mushure mekunge vaenda kumapurisa uko vanga vashevedzwa. Mutevedzeri wemunyori weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vamunyaradzi Masiva vazivisa kuti vamasaraure vasungwa vachipomerwa mhosva yekupesvedzera mhirizhonga uye kukanganisa kufambiswa kwemutemo uye vanga vachirumawo kwemapurisa paHarare Central Police Station panguva yataenda pamhepo. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati kuti tinzwe divi remapurisa panyaya iyi sezvo nharembozha yavo yanga isiri kudayirwa. Ivan Zininga abata vamasiyiwa kuti tinzwe zvatora nzvimbo.
Boka ravadzidzisi riri pasi peAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vakashamadza nekushamisika zvikuru nhasi apo mutungamiri wavo vaObet Masaraure vasvikosungwa namapurisa paHarare Central Police apo vanga vaenda kunoripota bheu ravo ravanoripota nechishanu choga choga. Vasvikopomerwa dzimwe mhosva mbiri, yokutanga yacho ndeyekuinsaita public violence, yechipiri yacho ndeyekudefeata course of justice. Saka ndopa patavasiya izvezvi.
Mutevedzeri wemunyori weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vamunyaradzi Masiva vari parunare vachitaura naIvan Zininga weStudio 7. Zvichakadaro sangano reATUZI rinoti nhasi vadzidzisi vari kubatana kuita munamato weusiku hwese muHarare senzira yekusimbisana nekubata pamwe nemamwe masangano mukurwira kodzero dzavo dzavanoti dziri kutyorwa nehurumende kuburikidza nekusungwa pamwe nekushungurudzwa kuri kuitwa utungamiri hwesangano ravo. Izvi zvinotevera kusungwawo zvakare kwemunyori wesangano iri vaRobson Chere avo vari mutirongo nenyaya yekunzi vakaponda vaRoy Isa iyo iri kupomerwawo zvakare vamasaraure avo vakabvisa mari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kumba panyaya iyi. Ivan Zininga weStudio 7 abata vamasaraure vasati vasungwa akaita navo hurukuro pamusoro penyaya iyi.
Varayiridzi nyika yese vari kunamata vachinamatira kuchengetwa kweunion yavo yeAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vachinamatira kusunungurwa kwemutungamiriri wavo vaRobson Chere. Apo panguva patiri kuona kuti state yava Emerson Mnangagwa yabata makano ichigwisana nekuda kuparadza AmalgamatedRural Teachers Union of Zimbabwe kushungurudza maleaders avo.
Urongwa uhwu hwava papi? Hunotanga nguvai? Huchiitirwa kupi?
Tirikufara mateachers akawanda nyika yese vari kuungana kubva kuna 7 zvichienda mberi 7 manheru zvichienda mberi vachinamata kuti dai atuzi akwanisa kurarama nekuti ndoyo gayunion yakumirira zvido zvevarairidzi state ikaikwanisa kuiparadza zvinoreva kuti kutambura kwevarairidzi kuchaitika nguva refu
vari kutarisirwa kuuya kumunamato uyu ndevapi
tiri kukokawo macitizens kuti atijoinewo pamunamato iyi mukaungana muri macitizens chiro vairi vatatu mwari anenge aripo muchitorana mapicture nemavhidhiyo muchiita munamato iwoyo wekuchengetedzwa kwaatuzi nekukumbira kusunungurwa kwavacheri motumira tichizaiposta pasocial media zvinenge zvichitofamba mwari anotinzwa
imiwo tarisiro yenyu kuseri kwemunamato uyu ndeyei
chirongwa ichi tiri kutarisira kuti chichabatanidza vana vezimbabwe kuti vakwanise kurwisa udzvanyiriro hwaitwa navaemarson munangagwa nekuti zvemakore mashanu vaemarson munangagwa vanga vachitora upfumi hwese hwenyika vachidya nemhuri yavo vaakutya kuti kwakuda kuda zvemaelections vanofunga kuti munhu wese imhandu nekuti vakagadza vanhu vese nenzara kwenguva refu tinotarisira kuti panopera minamato iyi tichange tabatana sevana vezimbabwe taakurwira tachirwirangwe chekuti nyika ino haisiya munangagwa oga nyika ino haisii vanhu vekukwekwe kana vekunzvimbo ipi inyika yedunga munhu roga roga rakazvarwa muzimbabwe mumwe noumwe ane kodzero yekuti awane chipenga chimedu chake chinoita kuti ararame zvekuti vazhinji vanofane zhara vashoma vachidya zvine mafuta tazviramba zvinofanira kuti zvipere minamato iyi patinoiisa kuna mwari ichatibatsirawo kuti inspirewo semacitizens tichitarisirawo kuti iye mwari pachake achapindura
ava vanga vari mutungamiri wesangano revarairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZI Albert Masaraure vari parunhare naIvan Zininga vestudio 7 vasati vasungwa nemapurisa vari muHarare. Sangano renhau dzepadandemutande reZim Live rinoti mapurisa maviri muHarare arwiswa nekukuwadzwa zvakaipisisa neveruzhinji achipomerwa mhosva yekukonzera kutsikwa kwemumwe murume nekombi mumugwagwa weHighland muHarare. Chiitiko ichi chinonzi chaitika mushure mekunge mapurisa aya akikiritsana nemutyairi wekombi ichifamba vachiedza kumusunga. Mune imwewo nyaya, mumwe mupurisa anonzi arohwa neveruzhinji mushure mekunge abvutira mutyairi motokari yake ndokuirovera mushure mekuedza kuityaira. Takundikana kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati kuti tinzwe divi remapurisa panyaya mbiri idzi yaitika muHarare neyaitika kuBulawayo. Bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change kana kuti CCC nhasi rakurudzira vana veZimbabwe kuti vapfeke nhumbi dzeruvara rweyero senzira yekutsigira nayo nhengo dzebato iri 13 dziri muusungwa mushure mekusungwa dzichipomerwa mhosva yekukonzera mhirizhonga kunyatsime kuchitungwiza zvichitevera kupondwa kwenhengo yebato iri muzvaremo Blessing Ali. Nhengo dzakasungwa dzinosanganisira mutevedzeri wasachigaro webato uye varumiriri wezengeza West muparamende vaJob Scala pamwe nemumiriri wechitungwiza North vaGodfrey Sithole. Bato reCCC rinoti nhengo dzaro idzi dzakasungwa dzisina mhaka uye kusungwa kwadzo uku kune chekuita nezvematongerwo enyika. Vasikala navasitole nezuro vakanyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso nedare reHigh Court mutongi wedare achiti anotyira kuti vakapiwa mukana zvikuru vasikala vanonopara zvakare dzimwe mhosva. Vasikala ndiwo gweta remhuri yamuzvare Ali. Tabata mutevedzeri wemutauriri weCCC vaGift Ostalo Siziva kuti tinzwe zvizhinji.
Coalition for Change, one of my pillars edu inyaya yesolidarity. Munoziva kuti tine 13 machampions edu angasungwa anobva kunyatsime, 11 vari kuAppia Rotorua and 2 Honorable Scala and Honorable Godfrey Sithole, mamembers vepalamende vakasungwa maererano neminyaya yekunyatsime. Saka nhasi tatiratidze kuti tine kushushikana nekuchirungurudzika kuri kuitwa machampions edu nehurumende yavamunangagwa. Hatii chinhu chatinotarisira chokupinda muHeroes Celebration Month manje manje. Hatitarisiri kuti Zimbabwe yaiva rusununguko for more than 4 decades ichiwanika vanhu vachishungurudzwa nehurumende yavatema vachishungurudza muna vatema. Tinotarisira kuti vanhu vawane kusunungurwa munyika yavo because kupesana kwemapato kunowanikwa nekuti inyaya yemapolitics anenge akasiyana. Saka mutambo wepolitics haupano kuimbova nyaya yekuti vanhu voita lose a life on account of politics. Saka zuva ranhasi izuva ratiri kusvika ino kuratidza kuti aiwa despite machallenges atiri kusangana nawo tine tarisiro kudipisa price.
Asi zvakakosha zvakadii zvamuri kuita izvi? Zvine zvazvinobatsira here mukusungwa nekutongwa kuri kuitwa nhengo dzenyu?
Zvakakosha, ndichakupai nevoice note yatumirwa navatambudzikala vachitenda vabhugenese nchamisa tinotenda nekumira nesu nekuti mutavhu yedu kumira pamwe chete kwakakosha. Munhu wese anovictimizwa ukatarisa vanhu mabhedha vari kurohwa mutaundi nemapurisa anenge achituma nezanupepa vanhu vari kurohwa mari dzavo mitengo iri kukwira munhu wese hurumende iri kubata vanhu chibharo saka vanhu vari kurazwa kuti vajopfikala wei hamusi nega nekuti zvamuri kutangana nazvo makasungwa isusu takasungwawo nenhambo takasungwawo nezvirwere takasungwawo nekutambudzika munhu wese muzimbabwe ari kuchikurupi maximum prison ine ichikurupi iri kuchikurupi ikoko kumabhuku ine ichikurupi iri muhome dzevanhu ine ichikurupi iri mumakeche evanhu ine ichikurupi iri mumatare munhu wese uri kubatwa chibharo nehurumende munhu wese musungwa munyika vamwe vasungwa nenhamo vamwe vasungwa nekutambudzika vamwe vasungwa nezvirwere saka munhu wese is a prisoner of conscience.
Saka zvatambirwa sei zvekuti munge muchipfeka kana kuti nhengo dzenyu dzinge dzichipfeka yelo?
Zvatambira zvakanaka maona vakuru nemagweta vabhek chimteta vanomirira makodzero dzevanhu vakapfeka yelo kuna ana matebeleland south taona ana samgeri techuma mae wellknown activist vakapfeka yelo kuna ana manikaland taona mameya nemembers of parliament.
Mutevedzero wemutauriri webato recitizens coalition for change vagift ostalo siziva vari parunare muHarare nestudio 7. Pasina masvondo maviri, sangano rinomirira vashandi pasi rose reInternational Trade Unions Confederation kana kuti ITUC radoma kambani yekuChina yeAfrochina sekambani inotyora kodzero dzevanhu zvakanyanya. Imwe kambani yekuChina yeJinson Iron and Steel Company inonzi iri kudzvinyirira vashandi kumanhidze kumvuma uko iri kuvaka muzinda mukuru wekugadzira simbi munyika. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Sangano rinomirira vashandi vari mukuvaka reZimbabwe Construction and Allied Trades Workers Union rinotirave nenguva richirambidzwa nevakuru vakuru vekambani vekuChina kuti nhengo dzaro dzishanyire vashandi vekambani iyi avo vanoti vari kupiwa mihoro iri pasi peyakatarwa pamwe nekurambidzwa kuti vaumbe makomiti anovamirira pazvichemo zvavo. Munyori mukuru musangano iri vaNicholas Muchapo waMazarura vaudza Studio 7 kuti vave nenguva vachiedza kundoona vashandi vanodarika mazana maviri kumanhidze asi vachirambidzwa kupinda panzvimbo iyi. VaMazarura vaudza Studio 7 kuti vashandi ava vari kuchema-chema nenyaya yekupiwa mihoro iri pasi peinobvumirwa nemutemo, nyaya yekushanda nguva ndefu pamwe nekurambidzwa kuumba makomiti anovamirira nezvimwe.
Takaedza nepatirikwanisa kuti tikwanise kuaccessa kupinda mukati imomo. Tanzwa vashandi vachitifonera kuti iko vari kuitwa underpaid. Mari yari kutambiriswa $2 per day which is violation yema wages in terms of collective bargaining agreement yedu yemindustry medu 45-2013.
Vati vashandi ava vari kubhadharwa mari inoita masende kuamerica 11 paawa yoga yoga asi ivo vachifanira kupiwa mari isiri pasi pedhora rekuamerica rine masendi 40 paawa. VaMazarura vaendera mberi vachiti chinosuwisa inyaya yekuti pese pane makambani ekuChina masangano anomirira vashandi akaita seravo anorambidzwa kuona vashandi kana kuita misangano nemakambani aya kuti atevedze mitemo yevashandi vemuno.
Today a violation, a lot of violation iri kubvadirwa nemachina. Ngatitaure nyaya yekuti izvo muindustry medu tinoti vanhu vanofanira kupiwa maovros, tine vanhu vanofanira kusenza mahours anobvumirwa, vanhu vanofanira kupiwa atinotimba PPEs. But we machina achimboramba kuita resistance yekupa izvozvo uye zvekare nguva dzavanosenzisa vanhu vanoda kusenzisa vachiti yatinoti mugwazo kana task work. Saka isusu kuno Zimbabwe hatitisenzi nematask work, hatitisenzi nomugwazo tinosenza nema hours.
Asiva chitaura pamusoro penyaya kumanize, mumwe mukuru bazi rezo vashandi kugweru uyasina kuda kudomwa nezita rake, sezvo asinga bvumidzwe kutaura nevatori venhau, audza Studio 7 kuti kusanzwisisana pakati pevakuru vekambani yeDinson Iron and Steel Company nesangano reZimbabwe Construction and Allied Trades Workers Union kwakagadziriswa uye vanotarisira kuti mapoka maviri aya asangane nguva ipi zvayo kubva pari zvino. Pataenda pamhepo, kambani iyi yange isati yapindura mibvunzo yatavatumira. Kana kambani ichinge yave kushanda zvizere, inotarisirwa kupinza basa vanhu vanodarika zviuru zvitanhatu. Dison Iron and Steel Company imwe yemakambani ari pasi pekambani huru yekuChina inonzi Tsingshan Holdings Group. Imwe kambani iri pasi peTsingshan Holdings Group yeAfroshin iyo ine chigayo chekoromo kuChegutu yakanzi neITUC ndiyo kambani iri pamusoro pakudzvinyira vashandi muZimbabwe. Munyori mukuru weZimbabwe Congress of Trade Unions vaJapet Moyo vanoti kunyange hazvo ITUC yakadoma Afrochin, vashandi vese vemakambani ezvizvarwa zvekuChina vane zvichemo zvakafanana. Hatina kukwanisa kubata gurukota rinova nezvevashandi vemabasa muzvinafundo Paul Mavhima. Asi muzvinafundo Mavhima vakamboudza Studio 7 nguva pfupi yapfuura kuti hurumende inotarisira kuti makambani ese anouya kuzoshanda muZimbabwe anoshanda achitevedza mitemo yevashandi nemimwe. Asi vanoongorora nyaya dzeupfumi vamasimba kuchera vaudza Studio 7 kuti vanoona sekuti hurumende haidi kutora matano nemakambani ekuChina anotyora kodzero dzevashandi nekuti China iri kupa Zimbabwe zvikwereti zvekuita mabasa ebudiriro munyika.
Zvinokwanisa kuita kuti hurumende sezvo iri kuwana rubatsiro rwakawanda kubva kunyika yeChina, dzimwe nguva vanenge vachingotarisawo divi vanhu vachishungurudzwa. Asi pane imwewo nyaya inoitika yekuti zvinhu zvinosvika kumapepanhau, dzimwe nguva zvina kusvika mumaoko emapurisa. Kuri kuti taizotsvaka vanhu vanenge vakanoripota nyaya dzavo kuti vari kumbunyikidzwa nenzira iyi, zvimwe pada vanenge vasina vanhu vakadaro. Saka zvinei zvakakosha kuti vanenge vachimbunyikidzwa vaya vange vachinotaura nyaya dzavo kumapurisa, kana kuti vange vachingoendawo kumapurisa kuti vaedze kunoona.
Kunze kwemakambani anochera zvicherwa nekugadzira zvinhu zvakaita sesamende, makambani ekuChina ndiwo akapiwa mabasa ekuvandudza nhandare dzendege munyika dzakaita seHarare, Bulawayo neVictoria Falls, kuvaka paramende itsva, kuvandudza magwenya emagetsi kuKariba neHwange pamwe nemabasa akasiyana-siyana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Hurumende yeAngola inoti vaimbo yemutungamiri wenyika iyi vaJose Eduardo dos Santos vashaya vari mune imwe kiriniki muBarcelona kuSpain mushure mekurwara. VaDos Santos avakatungamira Angola kubva muna 1979 kusvika muna 2017, vakazvarwa muLuanda muna 1942 vakazoenhengwe bato reMPLA muna 1961, gore rakatanga hondo yekurwira rusununguko kubva kuPortugal. Vakazosarudzwa kuve nhengo yeCentral Committee yebato reMPLA muna 1974, vakazodomwa kuve gurukota mushure mekunge Angola yawana kuzvitonga muna 1975. VaDos Santos vakazove mutungamiri webato reMPLA uye wenyika muna 1979 mushure mekushaya kwevaive mutungamiri wenyika panguva iyi vaAgostino Neto. Angola yakazove nehondo yekumukirwa kwehurumende nechikwata cheUNITA chaitungamirwa nava Jonas Savimbi. VaDos Santos vanozivikanwa nenyaya dzekuumba upfumi kubudikidza neuori hunonzi hwaigutsa mhuri yavo chete, izvo zvakaita kuti mwanasikana wavo amai Isabel dos Santos vave munhukadzi akapfumisisa muAfrica yose. Vaimbo yemutungamiri wehurumende yeJapan Shinzo Abe vapfurwa ndokufa nhasi apo vanga vachitaura pamusangano wekutsvagira bato ravo ritsigiro kumavirira eJapan. VaAbe avangava nemakore 56 ekuberekwa vashaya vari mune chimwe chipatara munara umwe vanga vachirapwa vari zvichitevera kupfurwa kwavaitwa nepfuti inenge yakagadzirwa kuumba. VaAbe vanga vachitaura vari panokwirirwa zvitima muguta renara kumabvazuva kweOsaka, apo vasvikirwa nekugotsi kwavo nemurume anga aine pfuti uyo avapfuura. Mavhidhiyo ari kutenderera pamadande mutande anoratidza kuti vanga vachiona zvanga zvichiitika vamboedza kuvabatsira. Vaabe vakapinda muofisi muna 2006 vakatonga kwegore rimwe chete vachizodzoka zvakare muna 2012 vakatungamira kusvika muna 2020 vachizosiya chigaro nekuda kwehutano hwavo. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Burukotaro zvekudzivirirwa kwenyika muSouth Africa radzivisa nhasi kuti kwapera gore vanhu mazana matatu nemakumi mashanu vaurayiwa mushure mhirizhonga yakaitika zvichitevera kusungwa kwevaive mutungamiri wenyika vaJacob Zuma. Vanhu makumi mashanu chete ndo vakawanikwa vaine mhosva yekukonzera mhirizhonga iyi. Apo vanofungidzirwa kuti ndo vakatungamira mhirizhonga iyi pamwe nevamwe zvuru vachakamirira kutongwa. Munamato wekurangarira vano vanomwe vakaurayiwa mushure mekunge murume aive akapakatira pfuti akapfura vaive pamhemberero dzezuva rekuzvitongwa re4 July mudunhu reIllinois muAmerica vakaitwa nezuro muHighland Park. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinoshanda nesangano rinobatsira vanotora zvinodhaka remubatira pamwe Trust muzvare Savana Madamombe vanoti vari kupinda musangano weBuilding for Future Conference uri kuitwa kuKansas muAmerica kuti vazokurukura pamusoro pedambudziko rezvinodhaka. Musangano uyu watanga nhasi uye vakarongwa namufundisi Jacob Maforo vekereke yeUnited Methodist Church. Zvizvarwa zveZimbabwe zvinobva muAmerica neCanada zvinosangana gore roga roga pamusangano uyu wakamboitirwa padande mutande gore rapera nekuda kwedenda reCovid-19. Ngatinzwei hurukuru yaitwa naMavelas Mushanganya uye weStudio 7 namuzvare Madamombe nezvenyaya iyi.
Ini ndadezwa kuno nechirongwa chedu chembatira pamwe satiri kuita. Mbatira pamwe tinoita zvekubatsira vanhu vanenge vaine matambudziko muupenyu hwavo. Asi kubvira gore rapera hatina chimwe chatichakwanisa kubatsira zvekunze kwenyaya dzezvinodhaka zviri kunetsa kuZimbabwe. Vana vashupika, vanhu vakuru vashupika nezvinodhaka. Saka hakuna zvezvimwe zvatichakwanisa kuita mutango. Vanhu vese vari kungofona vari kuchema nevana vari kuita zvinodhaka. Saka ndauya kuno kuti tizotaura pamwe chete nevamwe ndichivaudza zviri kuitika kumba uye kuti maonero atiri kuzviita isusu zvii zvimwe vari da kuziva kuti zvii zvingave zviri kunyanyonetsa. Pakuona kwedu zvimwe zvacho zvatakaona ndiyo nhau chimwe chezvimwe zvatakaona inhaurwa yedu isusu vabereki vakaenda diaspora tikasiya vana kuDzimba. Pakaita dambudziko rakanyanya, dambudziko rekuti vana vakasara vega. Nyangwe vakasara vaine vamwe vabereki vana sisi vana amai hazvina kufanana nekunge uripo uchichengeta mwana. Kwozoita rimwe dambudziko rekuti isu taive nemari dzakawanda nekuti mwana unenge wamusiya mwoyo unorwadza unomutumira zvese zvaangoda. Zvimwe zvakakazvo nokanganisira. Saka iyi nhau yandiri kungotaura takanangana nevedhiaspora asi kune dzimwehongo nhaya siri kunyanya kuti zvinetse munyaya dzemadhiragisidzi.
Mungati muri kufambira rubatsiro here kana kuti kungozeya kuti muzivisewo vamwe nezvedambudziko iri rekutorwa kwezvinodhaka nevana vechidiki?
Chikuru chandiri kuda ndechekuzeya nekuzivisana. Ndinodayira kuti vanhu vazhinji vangu vasiri kuziva kuti taane zvinodhaka zvakanyanya kudaro. Vanhu vakangokura vachingofunga kuti hamba je doro. Kana tichitaura doro ratinouya mazano zvatosiyana, ukanzwa munhu achinzi ari kunetsekana nemuroro kuvhunduka harisi mwiredo rataiitwa nana baba vedu kuti vaiuya vakarova kapaindikavo. Saka kuzeya ndo chinhu chikuru. Tikagara pasi tikatsanana mazano tikabatana pamwe chete tikaita mubatira pamwe zvinoita kuti tibude nemazano akati kure. Kuzeya chaiko chaiko kuti ndizviture zvibve pamwoyo pangu tiwanewo kuturira chaiko ndokwandainga kuti.
Vanga vari muzvare Savana Madamombe vesangano remubatira pamwe Trust vachitaura naMavelas Mushanganya uye weStudio 7 vari kuKansas muAmerica. vamwe vari mudunhu remashonaland west vari kuchema chema nekutorerwa kwavari kuitwa chibage chavo nevashandi vegrain marketing board vakabatana nemapurisa vachinzi vari kutengesa chibage kune vanotenga vakazvimirira kana kuti makoronyera zvisingabvumirwi pamutemo. Nonorai Jena anotipa nyaya inotevera.
Sedzire kumanikidza varimi vose kuti vatengesere zvirimwa zvavakakohwa kuGMB, vashandi veGMB vakabatana nemapurisa eZimbabwe Republic Police vari kufamba vachitorera varimi zvirimwa zvavo zvakaita sechibage, beans nemapfunde vachizvendesa kumatura kwavo. GMB inoti iri kuita izvi senzira yekusimbisa mutemo unorambidza kutengeserwa kwezvirimwa izvi kuvatengi vakazvimirira asi kuti murimi aendese kuGMB. VeGMB vanoti vakatorera munhu chirimwa chake vanobva vamupa gwaro rinoratidza uwandu nemutengo wechibage kana bhinzi zvavanenge vamutorera, vopiwa zita nenhamba dzekubhanga rake kunofanirwa kuzoiswa mari yezvirimwa zvinenge zvatorwa izvi. Studio 7 yakaenda kuLions Den, imwe yenzvimbo dzinosanganisira Mangura nemakonde dziri kutorerwa varimi zvirimwa zvavo neGMB. VaChristopher Musona, mumwe murimi atorerwa chibage chinosvika matani 10 neGMB. VaMusona vatadza kutaura nevatore venhau patorwa chibage chavo, asi ambuya vavo amai mari chatifamba vanoti vabayiwa panyamanete nekutorerwa chibage chose.
Ndatoona chibage chimwe chatakurwa kudaro ndopandazviwana vodzoka pakati bade kukusiyira chibage chishoma kufanisawo kuti atsvage mari yekuti agore kunotiratisa ari kundirwadza, saka tichaenda kuchipatara kwacho nei.
Amai chifamba vachema vachiti hurumende iri kuitira varimi utsinye.
Saka ndiudzeiwo kuti hurumende yacho kana ichitiomesera kusvika pakadai torarama sei, nyangwe magamburira iyo hurumende yacho ichiri hurumende chaiyo chaiyo here yatairarama nayo kubva wanana hwedu, kana kuti yava hurumende yekuti uraya kuti uraya kana uchitora zvinhu zvese tichisara ndiri pabani tinorwadziwa. Gadzirisai hunhu tigarisike zvakanaka, gadzirisai hunhu hwenyu tigare zvakanaka munyika.
Mumwe murimi vatinacho Basopo vanoti kuita kweGMB uku hakuna kunaka. VaBasopo vapika kuti havasi kuzoendesa chibage chavo kuGMB nemari shoma yavari kutenga nayo. Mukuru werimwe sangano rinomirira varimi reIntegrated Commercial Farmers Union of Zimbabwe, amai mai wePGT, vanoti kunyange mutemo uripo panofanirwa kuita kuwirana pakati pevarimi, GMB nehurumende kuti vaone kuti sei varimi vari kuremerwa nekutengesa chibage kuGMB.
Hongu mutemo wekuti varimi vanofanira kuendesa chibage kuGMB wakataurwa nehurumende. Chinhu chakanaka kuti GMB varimi nehurumende vataurirane zviri kunetsa varimi kuti vakonewe kutengesera GMB chibage. Hongu tinogona kuti tinombunyikidza varimi kuti GMB itore chibage, asi pakasaita kuti mubhadharo uve unoita kuti murimi akwanise kubhadhara chikwereti achisarawo neimwe mari pamusha, ticharamba tiine dambudziko rokutengesera makoronyera.
Amai Jiti vanotiwo vari kutora chibage nezvimwe zvirimwa vari kungokumba chibage chevamwe varimi vakayamurwa kurima nemamwe makambani. Izvo zvichaita kuti varimi vatadze kudzosera zvikwereti vozotorerwa midziyo yavo.
Hurumende ngaiongorore nokubatsira varimi vomuno pane kubatsira vanounza chibage kubva kunze kwenyika. Varimi vomuno vopuwa mari shoma. Iko zvino kudhura kwava kuita kurima kuchaita kuti zvikwereti zvive zvinozonetsa kubhadhara, varimi vachizotorerwa midziyo.
Mutauri weGMB vaNixon Nyemba vanoti havasi kutorera varimi asi makorokoza ari kutenga chibage kuvarimi nemutengo uri pamusoro. VaNyemba vanoti mutemo unovabvumira kutora chibage chose kubva kune munhu anenge atenga chibage kuvarimi. Ongororo yaitwa neStudio 7 inoratidzawo kuti varimi vakawanda havasi kuendesa chibage chavo kuGMB uko chiri kutengwa nemadhora zviuru makumi manomwe nezvishanu kana kuti $75,000 emari yemunyika nemadhora makumi mapfumbamwe emari yekuAmerica kana kuti US 90 dollars patani imwe chete. Vanotenga vakazvimirira vari kubhadhara varimi madhora mazana maviri kusvika pamazana matatu emari yekuAmerica patani, ivo vozotengesera makambani makuru anogaisa hupfu hwekuzowedzesera vemuzvitoro. Ndakamirira studio 7 muchinhoi, ndini Nunura Ijena.
Musakaganwa live talk apo tiri kutarisa nezvekudomwa kwemangwe makomishina ezeke anonzi akarerekera kubato rezano PF. Anokuoneka nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndokusiyemena nditungamiri Nkomo.